mapati na shemtarisi chapa chapindirwa nemapaneli vafambive madeko guva dzakapera pera vanenge chapureza vaneka chikona ngale kublawai kima ayati izimunya bruno briko change money Mistora this Shekudaro azudi kudaro Musaba manyanya kuchidaro Eite gango daro daro Asineri mwezu wa mchachida o mafero Shekudaro azudi kudaro Musaba manyanya kuchidaro Munotite gango daro daro Asiri mwezu wa tisho chichato jenga doro Muna haite yoyo Ya uri kuita yoyo Usaite yoyo Sichai mwea joto siya yoyo Yekuti kana une mari Wakushi ona kunge iwe utori mwari Asi muna ano chinda La vile mabutu anofura ya chinisha Shekudero ajidi udaro Musaba manyanya kutidaro Eite gango daro daro Asi neri mwezu wa mchachida o mafero Shekudero ajidi udaro Musaba manyanya kutidaro Asiri mwezu wa tisho chichato tenga moroita Ndimi munotipa shungu Shungu kupoi ya msoro unge mungu Aa munotipa asha Totata kuku umbelefa nikiva kuwasha Kana imi mune manake Bundo enyu wa ipiri ya ino eke Asisei mchidaro Why mchidai 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 so Shekudaro kudaro Mchapa matidaro Zoro mwe tinozotonga rimwe gore unge faro Shekudaro azidi kudaro Zaiko mchiba mandidaro Kupa mbatu ndipa tachibaro Kunditonga ndedi muiriva nige mambo faro Muna haite yoyo Ya uri kuita yoyo Usaite yoyo Sichai mwea choto siya yoyo Yekuti kana une mari Wakushi wona kunge iwe utori mwari La vile mabutu anofura ya chinisha Shekudaro azidi udaro Musaba manyanya kutidaro Eite gango daro daro Asineri mwezu wa mchachida o mafero Shekudaro azidi udaro Musaba manyanya kutidaro Munotite gango daro daro Asiri mwezu wa tisho chichato tenga moroita Ndimi munotipa shungu Shungu kupoi ya msoro unge mungu Munotipa asha, totata kuku umbelefa nikiva kuwasha Kana imi mune manake, kundo enyu wa ipiri ya ino eke Asisei mchidaro, why mchidai 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 so